got to be your best friend.
Stay connected with your favorite station, Diamond FM.
Twitter,
Diamond FM 103.8 FM.
Facebook,
Diamond FM Zim.
Or download the Diamond FM app.
You're listening to Diamond FM 103.8.
May you feel the love this special day. It is a magical time. Go ahead, exchange gifts. This is a joyous season. Merry Christmas with love from T-Nash.
Diamond FM. Diamond FM.
103.8 on your FM dial.
The following program is brought to you by Apostolic Women Empowerment Trust, AWET, in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Kefu isikhathi sokuhlangana lokuthokoza lezi hlobo sihamba ezinkonzweni sithona labangane kodwa iCOVID-19 ayila kefu njalo ayindawo ngenxa yokumamatheka komkhuhlane weCOVID-19 elizweni kumele sizivikele singayi embuthanweni lapho kuhlangana khona abantu abaningi kubalulekile njalo ukuba sigqoke amamask sigeze izandla sisebenzise ihand sanitizer njalo singasondelelani labantu emphakathini lokhu yindlela yokutshengisela uthando kulabo esibaqakathekisayo Hlala uvikelekile uncedise ukuthi sinqobe ukumamatheka kwe-COVID-19.
I-Apostolic Women Empowerment Trust elifisela ikhefu elihle elivikelekileyo.
Lumlayezo liwuphiwa yi-AWET kanye le-UNICEF abephathiswa yi-Health Development Fund.
Tinokugamuchira ipaginemkindira wasu Diamond FM. Always on top of the game, Nyami Nyami FM, your voice, your radio. Pamwechete Nesta FM, sounding good all the time. Zitarangundine itwa Lawrence Lefandruku Gamchira, Imuchirongwa. The spotlight, Chatunu Nzirwane Sanga Nore Apostolic Women Empowerment Trust. Yakabatanaka Pamwechete. Nesanga Nore UNICEF, Wachitsigirwane Sanga Nore Health Development Fund. Wachishanda Pamwechete, Newakuruwe Makereke, We Muslim Pamwechete, Newe nyika dzemo kurwisa chirwere cheCOVID-19 muzwara nasi muchirongwa ndokufamba nemuimbi ane mukurumbira avanoitwa iwo mambo tuterere tinogamuchira pa chirongwa
tinotenda baba tinotenda vatere mufaro mukuru kunge tinawo pa hukuru amen
tichipina muchirongwa chedu muterere angada kunzwisisa kuti mambo tuterere zita ravo rekuberekwa vanonzani
Darlington Mutete, Darlington.
Alright, tova tapinda zvino munyaya yedu yati nayo muzuwara nasi. Takatarisana ni COVID-19 kunzwisisa kwangu kuti munguva ino yezororo rekisimusi mhuri dzinoungana vemakereke vanoungana panoitika zvakawanda vanhu vachipemberera uyezve vanhu munguva imwe chete iyoyo vari kuita vachizorora kutevedza nzira dziya dzekudzivirira kutapukira kwechirwere cheCOVID-19 aya aturi kuti pachirungu mapreventive measures ndingada kunzwisisa kuti varume vari panjodzi wosei yekubatira chirwere cheCOVID-19 especially munguva ino yezororo rekisimusi
njozi yacho inenge ichati wedzerei yekubatira chirwere takanzwa kunzi nemabhodha akavhurwa ende vari mumaguta vanenge vachienda kumusha pamwe vari kumusha vari kuuya kudhorobha saka kusangana ikoko manje ende kuchaita kuti kutapukira kwechirwere ichi kunge kunotikurei because kana vanhu vaimboungana vasiri hama nehama kuzoti kana vawana mukana wekuti vari kuda unoungana dziri hama nehama ende unoona kusiri kuti taakuvarayirwa chekuteedzera mutemo yekudzivirira COVID-19 nyaya yekutongoti vanhu vari kusangana iri hama yaunenge wane nguva usati waona izvozvo zvinoona kuita kuti vanhu vavarayirwe zvesocial distance saka njodzi yacho kana kei ikasaitwa inogona kuti kurei pafestive season iyoyi
totarisa zvino nyaya dzine chekuita nevarume munguva ino yezororo rekisimusi tinonzwa nyaya dzekuti varume vane tumaungano twavanoita kana kuti tumasangano twavanoita tunosanganisira vana main cave takatarisana nenyaya kana kuti neungano dzakadaro kurudzirira tiri kupa kuvanhurume ndeye kuti kudii
Okay, chekutanga manje tinofana kugara tavaudza kuti vanyatsonzwisisa kuti COVID 19 ndeye chokwadi ende inouraya. Saka munhu akaziva izvozvo obva aziva kuti ukangonosangana nemunhu anayo unogona kuitora ukadzoka nayo kumba. Saka uri kuona kuti mukunofara mwemwe. Of course it's our culture. Yenyika dzakawanda ende vanhu vakawanda kuti iyo mwe mazuva atasvika vanhu vanopemberera ende vanenge vachinosangana neshamwari nehama. But inini hangu advice yandingapo kuvarume seni kuti patinoenda kumabrai kumagochi gochi paipai mazuva maviri chetano darika handifunge kuti zvingarwadze because gore rino rakatosiyana nemamwe makore ende hatina kumbobvira takasangana nezvinhu zvakadai. Saka even Christmas yacho haisi kutombofana kufanana nemamwe maChristmas kupembererwa kwayo. Kwatinonosangana ikoko kumabrai kupi nekupi tinoona unochitora tikadzoka nacho kumba. Tikazadza vana, tikazadza madzimai, tikazadza imba yese tikapedzisira tane problem. Saka kufunga kwanguwo haungaudzire vanhu zvokuita. Ndaifunga kuti kana tikapemberera tine mhuri dzedu kana even tikaita vashomanana wave padhuze toita vashoma vekuti tinokwanisa kumaintaina social distance ndo zvandaifunga inini.
Alright, zvino totarisa pane pfungidziro kana kuti pane pfungwa dzekuti vanhurume vane kamwe kakuzororera kavanoita vachiti havawire munjodzi dzakaita sekubatira zvirwere uyezve kana vachinge vabatira zvirwere havakurumidze kuenda kuzoongororwa kuzvipatara. Takatarisana nepfungwa dzakadaro, kurudziro yatiri kupa kuvanhurume ndeye kuti kudi?
Okay. Oh, no, I'm not surprised kuti kune vanhu vanoona kuti hamufungire iwoyo. Because even tese isusu madeza akatanga COVID taifungira kuti inenge iri kubata varungu chete vanhu vatema haisi kubata. Kupedzisira tazodzidziswa nokuonawo kuti ayo iri kubata munhu wese ende iri kuuraya munhu wese. So kurudziro yandingape inini ndeyekuti I think for now munhu angadai akutozivaka kuti COVID haisi kunzi inobata vakadzi chete, haisi kunzi inobata vana chete, inobata even murume. Kungoti chete unoona isusu varume tisingataure zvecovid chete zvokutonotestwa testwa kuti utano hwedu hwakamira sei hazviri kure nesu. But iyi manje COVID yasiyana nehumwe utano tano hwese hwatinganzwire usimbe unotestwa because iyi kana uchinge uinayo unogona kuuya nayo pamba ukazadza mwana wako ane 9 months, ukazadza mwana ane 5 years because vanotosvika vachikumhanyira, ukazadza mudzimai, ukazadza vanhu vese vari pedyo newe. Saka kurudziro yangu ini ndeyekuti ayo COVID iri kubata munhu wese hodha uri murume kana uri chii, ende denja yayo ndeyekuti inogona kusiya musha waadongo kana tikasaita care. So I think ndozvandingangotaura.
The holiday season is for getting together with family, religious gatherings and spending time with friends. But COVID-19 does not go on holiday. Because of the recent increase in COVID-19 cases in the country, avoid public gatherings at all costs this holiday. Please wear a face mask, wash your hands frequently with soap, use a hand sanitizer, and observe social distancing as a sign of showing love to your loved ones. Stay safe and help end the COVID-19 pandemic. Apostolic Women Empowerment Trust wishes you a safe holiday. This message is brought to you by AWET in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Ikhefu isikhathi sokuhlangana lokuthokoza lezi hlobo, sihamba ezinkonzweni sithona labangane, kodwa iCOVID-19 ayilakhefu njalo ayindawo. Ngenxa yokumamatheka komkhuhlane weCOVID-19 elizweni, kumele sizivikele singayi embuthanweni lapho kuhlangana khona abantu abaningi. Kubalulekile njalo ukuba sigqoke amamask, sigeze izandla, sisebenzise ihand sanitizer njalo singasondelelani labantu emphakathini. Lokhu yindlela yokutshengisela uthando kulabo esibaqakathekisayo. Hlala uvikelekile uncedise ukuthi sinqobe ukumamatheka kwe-COVID-19. I-Apostolic Women Empowerment Trust elifisela ikhefu elihle elivikelekileyo. Lumlayezo liwuphiwa yi-AWET kanye le-UNICEF bephathiswa yi-Health Development Fund.
Tichinopendera muchirongwa chedu, mashoko amungasiyira kune vanhurume vatiri kuzopemberera zororo rekrisimusi kupinda mugore idzva ndeyekuti kudii?
Yeah, tunofana kuwe very careful. Especially kajinji warume kana tiri kufamba ndisi tinenge tichidriver muri dzedu. Tinoziva kuti kune vamwe vanonwira nwira. Drink and driving. Tinoona kupinza isusu nemhuri dzedu pa nguva yakaoma kana patsaona. Uyezve matiri kunopembera imomo futi. Isusu sevanotungamira dzimba dzedu tive nevoice gobvu rokukurudzira social distance. Uyezve tirege kutakura mhuri dzedu tichidziendesa kunzvimbo dzine vanhu vakawanda zvisingaite because chirwere cheCovid chichiriko. Saka tinogona kuti tapedza kupembera nokufara paholiday iyoyi tozova nokusuwa mwedzi unotera mhuri dzedu dzatakurana neutachiona mukufara ikoko. Saka ndokurudzira anengape kuti adai zvaibvira taingofara tiri pamwe chete nemhuri yedu tiri muyadhi medu asi kana zvakundikana muva maitawo nhamba yekuti musaendese vana kune vanhu mhuri kune vanhu vakawanda.
Alright, mambo mukambosiya mambo tidenzwisa kune muteereri akayeya ginemkindi pari zvino.
Hondo yavo ndeya Sauro iyi haizi kupera mufunge. Vari kuti Davhida ifa haumbobatonga ufunge. Havazive ndakazarudzwa ndakadirwa mafuta musoro. Hondo handirwe ini dzinorwiwa newekumusoro. Ukazovabvunza vanokutaura kuti ndopo vanofarira ipapo wozondifonera kuti mambo maita basa.
Alright, tinokutendai mambo titerere nekuuya kwamaita paginemkindi rawazo.
Thank you so much.
Alright, tinotenda mambo titerere nekuuya kwaita paginemkindi rawazo vachitaura kakuti ngatisiyani netsika yekuenda munounganiwa tichiita zvatajaira gore rino rakasiyana nemamwe makore tine chirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kakumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Zita rangu ndichiitwa Lawrence Lefa. Chirongwa chino tanga tichichiunzirwa nesangano reApostolic Women Empowerment Trust yakabatana pamwe chete neUNICEF vachitsigirwa nesangano reHealth Development Fund. Achichitefenyurwa kapa ginemkindi rawasu Diamond FM, always on top of the game nyami FM, your voice, your radio, pamwe chete neStar FM, sounding good all the time. Tinosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera.
Zoro rakaita seiri ndiri kusangana kwemhuri, makungano ezvitendero nekuonana kweshamwari. Asi COVID-19 haina zororo. Nekuda kwekuwedzera kuri kuita vanhu vari kubatwa nedenda iri, gara kure nemakungano evanhu. Pfeka face mask, gara uchigeza maoko nesipo. Shandisa hand sanitizer nekuita social distancing kuratidza kuti une hanya nevadikani vako. Zvichengetedze ubatsire kupedza denda reCovid-19. Apostolic Women Empowerment Trust iri kukushuvira zororo rakachengetedzeka. Mashoko aya maunzirwa neve Awet vakabatana neUNICEF vachitsigirwa neve Health Development Fund.
This program was brought to you by Apostolic Women Empowerment Trust, Awet, in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Echoing across the mountains of Manicaland,
it's Diamond FM,
always on top of the game.
Stay connected with your favorite station, Diamond FM.
Twitter,
Diamond FM 103.8 FM.
Facebook,
Diamond FM Zim.
Or download the Diamond FM app.